mutauriri wamuzvare Kupe, vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Kupe, Vakalipani Pugeni, vaudza vatori venhau pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House kuti chikwata cheMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa chavaendesa kumatare pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission chichida kuti sarudzo dzekutsvaga vachatsira nhengo dzeparamende 13 dzakabviswa muparamende nechikwata chavo dzisaitwe. Mashoko avapugeni atsinhirwa nenhengo yekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDCT vatapiwa mashakada.
Tanzwa magweta edu achiti izvo MDC Alliance yaendesa kumatare nyaya vachida kuti vamise maby-elections kuti asaitwa. Isusu tinofunga kuti maby-elections anofanira kuitwa sezvazvakanyorwa pamutemo. Mareasons ava handingazivi kuti ndechii avaitira kuti vamise maby-elections, asi constitution inoti panofanira kuitwa maby-elections kana panguva nevhakansi.
Asi munyoro anoona nezvinoitika muhofisi yemutungamiriri weMDC Alliance vaJameson Timber varamba mashoko aya kunyange hazvo vati maby elections haafanirwe kuitwa kudzamara nyaya dzavakakwidza kumatare dzapera. VaTimber vati MDC Alliance yakaenda kumatare ichiti chikwata chamuzvare Kupe hachina kodzero dzekudzinga nhengo dzakasarudzwa kuva muparamende dzichishandisa zita reMDC Alliance.
Hapana chokwadi pane zviri kutaurwa nevaruma. Chakaitika ndechekuti tine vamunzora vasiri nhengo yebato redu vakaenda kuparamende vachisenza nevanhu vezano kwakurikola maMP edu isusu. Vapedza kurikola maMP edu vakutaurira iye munhu weparamenda kuti ngaachitaurira president kuti ngachitopasikasika kuti paiswe by-election paiswe mumwe munhu pano. Saka isusu tikaenda kumatare kuti aiwa ka toda kuchallenja mabisirwo akaitwa munhu. Saka munhu uyu kana challenge yake isati yaitwa mumbomira zvepaelection. Takaendawo kudaro toita challenge yedu. Zvonzi isusu takanga tiri wrong. Aiwawo todzokera kuvanhu toenda tonyenda election nawo tovatya.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba pamwe nasachigaro weZek amai Priscilla Chigumba kutinzwewo kuti vatambidzwawo here magwaro neMDC Alliance kana kuti kwete. Zvichakadai vapugeni vati vaita musangano nenhengo dzeparamende dzakawanda dzavati dzangazvidarika 30 uye vati dzimwe nhengo dzeparamende dzapa zvikonzero zvekuti sei dzatadza kuuya kumusangano wanhasi dzichinzi dzati dzichazouya kune imwe misangano ichatevera. Chinangwa chemusangano uyu change chiri chekuzeya mafambisiro avachaita basa reparamende mudare iri. Mushure memusangano uyu vapugeni vati komiti yavo yeNational Standing Committee yaitawo musangano umo mavanoti vabvumirana zuva richaitwa Congress yechimbi-chimbi yekutsvaga achatsiva mushakabvu vaMorgan Tsvangirai zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vave mutungamiri weMDC. Dare iri rakatiwo haricherechedze Congress yakaitwawo namuzvare Kupe nokudaro panofanirwa kuitwa Congress iri pamutemo uye panguva iyi muzvare Kupe ndivo vanofanobata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara Congress yaitwa sezvo varivo vakasarudzwa semutungamiriri wavatsvangirai paCongress yakaitwa muna 2014. Izvi zvinotevera kumbopfuudzirwa mberi kweCongress iyi kwakanga kwaitwa nebato reMDCT nekuda kwechirwere cheCovid-19. Mashoko avapugeni atsinirwa zvakare navamashakada.
Tawirana isu kuti extraordinary congress yedu ichatanga musi wa 4 September dozi varinosvika madelegates. Musi wa 5 kwoitwa the business of the Congo, the extraordinary congress. Musi wa 6 September vanhu vodzokera kudzimba dzavo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDCT inogona kusara yatsemuka nepakati zvichitevera kusawirirana kuri mubato iri. Kuturwa kwakaitwa mutongo uyu nedare kwakakonzera kuti vamwe vakaita savaDouglas Muonzora, vaElias Mudzuri, vaMorgan Komichi pamwe namuzvare Kupe vati vachatevedzera mutongo uyu, asi vamwe vari kuti havasi kuzotevedzera zvakaturwa nedare sezvo vachiti vachamisa vakasarudzwa kare semutungamiriri webato paCongress yakaitirwa kuGweru gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.